Chaita kuti maroadblock adzoso yava rebranded police force nokuti vanga vagara zvavo varimo. Chaita kuti vazinyaya kuva visible vanhu vachema-chema taona zvaitika izvi. Mukaona mameseji atina mapurisa ngaadzoke murodhi vati vatopera nokupa mapurisa akakuvhotegwa navanhu kuti vati.
Zvakange zvambokonzera kubviswa kwavo zvagadziriswa here?
Muold dispensation mungada kuzva kuti ndo mune nyaya dzanga dzichitaurika. Saka ike zvinozvi vanhu vose vanongofungidzira kuti pavakambonga vanzi patakaita restore legacy vakabva vazonzi ivo chaivo chaivo vakataura voga rebranding exercise yavakaita. Saka inini nekuona kwangu ndinoona sokuti ike zvinozvi munhenzva wava munhenzva. It's no longer business as usual. So, kuita ethics, and my work ethics, a new dispensation. Iwa ya karamba akabatirirwa. Ndonga ndosaka vanhu vachiti mapurisa ngaadzoke. Zvoita madriver acho red robot munhu ari papa anongopinda. Unonyatsoona oga kuti zvokwadi imogo dzega dzega muroad map.
Chii chaitwa chakasiyana nezvaimboitwa kare?
Pamanje mubvunzo iwoyu ini handigoni kuti ndiupindure sezvo ndisingabvi kumapurisa. Ndaupindura pakungoti kufarirwa kuri kuta vanhu nemapurisa idzoka asi ndaizodisafani kuti ivo vechipurisa vane maspokespersons avo uyoyo mubvunzo wago anza ndivo anoziva zvavanenge vari padashboard reperformance yavo.
Ko kudzoka kwemaroad blocks uku ndeke chinguva chidiki diki here kana kuti kudzoka zvachose?
Isu setraffic safety council tinobva takutaurirai kuti international best practice inoreva kuti road safety, holistic road safety, ine ma6 E's. Ma6 E's ndipo pane engineering, education, enforcement, emergency, everyone ne-evaluation. Saka pa-enforcement tikaenda kupikunyika dzose tikashaya mapurisa emurodhi tiri kufa hapana enforcement inenge chiitika. Saka ndezvenguva yese